Vachitaura pamusangano wekutaura nezvegadziro yesarudzo dzegore rinouya kwaitwa nesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists NUS paChevron Hotel mumasvingo, vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCCC mumasvingo, vaDerek Charamba nemunyori mubazi revechidiki muZANU-PF mumasvingo, vaCharles Munganasa vati mapato avo akagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo dzegore rinouya. Vacharamba vati bato ravo riri kugadzira sarudzo idzi nekutsvaga rutsigiro murunyararo, asi vakapomera mhosva bato reZANU-PF rekuita mhirishonga nekuvakanganisa pazviito zvavo.
Votonongopa kuti ZANU zvaino zvichanza violence kutoziva kuti kundo kubasa kwavo. Ithink muri mweya zvichitika kuti kuve vatotanga kare kuvhiringidza masabhu kumisha mukurova vanhu, kuuraya vanhu, munova zvakaita kunyatsime neuno masvingo totoona sototi togona kukuvadzwa zvingaita, asi kuti zvemaregenze weya very red.
Charamba vati uhwandu hwemhirizhonga yezvematengero enyika nekupunyikidzwa kwekodzero dzevatsigiri vavo huri kuramba huchikwira munyika apo sarudzo dzava pedyo. Izvi zvarambwa navamunganasa avo vapomera mhosva yekukwira kwemhirizhonga dzematongero enyika kubato rinopikisa reCCC vachiti ndiro rinotanga mhirizhonga.
Si inoita mhirizhonga izvi takazviona parufu rwaMoblessing Ali pavaitotungamirigwa kuZANU-PF. Hamusati mamboona vatungamiri vachienda mberi vachidzavana kuti pisai kana kuti rovai, but kuCCC takaona vanomirira sisi muparamende vari mberi kwekutuma vanhu nevana nemarori avo achisenga vanhu, vakanopisa dzimba dzavanhu veZANU-PF, zvakazokonzera kuti mumwe mukuru weZANU-PF kunharaunda iyoyo ashayike nechirwere cheBP mushure mekunge apisirwa imba yake. Saka imhirizhonga yatinoona inoonekwa ichiitwa neCCC.
Vamungana savanoti bato reCCC rinobatsirwa nemasangano akazvimirira oga kunemera bato ravo mhosva dzenhema, vachiti vanhu vari kuita izvi vari kuzviita voga vasina kutumwa nebato ravo. Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya nekuti mabasa ari kuitwa nebato ravo ari kuonekwa nevavhoti.
CCC inoona kuti inodyiwa kumamisha, yaona kuti inodyiwa mamisha, inobva yatora vanovhota vese vaya vekumamisha yoya yovanyorisa mutown. Zvinozoita kuti paimba 1 ine kana 5 rooms panofanira kugara mhuri yevanhu kana 7 kanomwe, panopedzisira pakunzi panogara vanhu 40 vese vakanyoreswa. Ukazodzokera kuti vanhu vava vanyoreswa nani? Vanyoreswa nemakanzira eCCC because ndo anga ane simba yekusaina maafidavit vachisainisira vanhu pa 1 residential address. Vanhu vaibva kunana Masvingo Central ndo anga vakavhota muEben, vazhinji vacho vaitakurwa nemarori musi wekuvhota.
Asi vacharamba vati hapana mabasa anoonekwa akaitwa nebato reZANU-PF kubva muna 2018 sezvo upfumi hwenyika huri kumawere uye vanhu vari kutambura.
Takagadzirira sarudzedzi kubva tichitanga kuzvagwa paya tikatotaridza vanhu kuti tinozvigona patakadya vanhu pabyelection paya paredi, vanhu vakagadzirira kundovhota vose malevels ose mumastreets mudzimba mugwagwa paredi.
Munyori mukuru musangano reZUJU mumasvingo vatatinda chitago vatiwo vaita musangano uyu pakati vatori venhau nevatungamiriri vemapato aya kuti vazive nyaya dzemhirizhonga pasarudzo iyo inobatawo vatori venhau vanenge vachiita mabasa avo.
Taita musangano wedu pakati pevatori venhau mapoliticians nevamwe vagari maererano nemaelections achange ariko gore rinouya. Musangano wedu wanga uri wewatended wabudirira wafamba zvakanaka. Chinangwa chacho chekuti tionesane nemapoliticians nevagari kuti chokutanga vatori venhau vachitaura nemapoliticians, ivo mapoliticians vachitaura nevatori venhau nevagari kuitira kuti pachaita maelections pasaita mhirizhonga. Mapoliticians azivewo kuti mhirizhonga haina kunaka, zvakarewo kosheresewo kodzero dzavatori venhau panenge vachaita basa ravo. Sava vanozodzinganisa vatori venhau nekuti tinoona mhirizhonga yatotanga, zvakare pese panoita maelections majournalist anoharaswa, anorohwa. Saka ndo zvatachikurudzira kuti vacherechedze izvozvo.
Mapurisa ange akokwa kumusangano uyu wanhasi haana kuuya. Bato reCCC riri kupomera bato reZANU-PF mhosva yekuponda nhengo dzaro dzinoti vambone nxuve kukwekwe pasarudzo dzemabhai election muna Kurume, muzvare Moblessing Ali kunyatsime mwedzi wapera pamwe navanyashashambe Mawere kwaGutu gore rapera muna Zvita. Asi ZANU-PF inoramba mhosva idzi ichiti vanhu vakazviita izvi vakapara mhosva vakazvimiririra ndosaka vakasungwa nemapurisa. Mugwaro rayo rezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemhirizhonga munyika mumwedzi wachikumi, sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Peace Project rinoti bato reZANU-PF ndo rakanyanya kutyora kodzero dzevanhu nezvikamu zvinodarika makumi matatu kubva muzana kana kuti 43.8%, ukuwo bato reCCC rine zvikamu zvinodarika zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.